Vatsigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance pamwe nevemachechi vachinamatira vatsangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere. Vachitaura pamunamato uyu, sadzigara veMDC mudhorobha reMasvingo vamuranga Mwachanyawo vati zvavaisa mutungamiri wavo muvako waMwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake.
Haana kutisika kuti tikundikane, asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane. Saka panguva ino ndinodeclare kuti hatikundikane, ndinodeclare kuti minamato yedu ichahwikwa. Haleluya. Saka ndingati muchidimbo mose mauya pano tinokutambirai kupreya vigil iri pano.
Mumwe wemutungamiri weMDCT amai Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaka ruponeso rwemutungamiriri wavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna Nyadenga.
Asi ndoda kutenda chiitiko chakakosha chatavunganira, chinova ndochoga, chinotikwanisa, chinotigonesa, chinotisvisa, nokuti hatina rimwe zita kana rimwe inzwi ratingataura pasi pezuva rino kunze kwokudzokera kuna Mwari musiki wezvinoonekwa nezvisingaonekwi. Ndinoda kutenderana nemi kuti Mwari vatiri kutaura nezvavo ava ndivo vakabva nesu kure murwendo rwakatangwa nomutungamiri wedu vaRichard Morgan Tsvangirai, vanova ndivo purezidendi venyika ino. Saka Mwari kana vachinge vatanga basa, soko ravo rinotudza kuti havasiri basa panzira vasina kupedzisa rwendo rwavo.
Sadzigara weMTCT Veterans Activist Association kana kuti VA vatichaona chiminya vati vanovimba kuti minamato yavo ichanzikwa vatsvangira ivoporesa kuti vapedze basa ravakatanga rekuponesa vana veZimbabwe kubva muutongi weZANU-PF.
Havasi mucritical condition kandi munopa wiza zvekuti vamwe vanozoti ana mazonamata asi vanyanyisa kugwarira. Tirikungoti isusu ngatikumbane pamwe chete muna Kristu tichinamata tichisa munyengetero wedu kuitira kuti purezidendi wedu. Terera, terera.
Pastor Philip Mugabe veShekina Divine Ministries vaparidzira vanhu vachiti vasaore mwoyo nekuti Mwari hapana chavanokonewa, ndosaka waya kuzonamatira vatsvangirai.
Isu chinangwa chedu ndechekuti vanhu vose vakasikwa naMwari vane utano. Saka kana munhu ari tikaona kuti asina utano hwakanaka, tinonamatira nekuti nyama tinoda kuti dzidzokere padzanga dziri, sezvo tichida kuti vapinde mumaelections vane utano pamwe chete nekuvatungamira coalition yavo.
Vachiminya vati vafara zvikuru neuwandu hwevanhu vauya kuzonamatira vatsvangirai vachiti zvinoratidza kuti murume uyu munhu wevanhu uye ruzhinji runotarisa kwaari kuti rwuvasunungurwe mune zvematongero enyika pamwe chete nemukurarama. Svondo rapfuura vatsvangirai vakaitirwa musangano nemunamato wakadai kumashonaland west. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.